Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera, kurume 17, 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zamu yangu wamarengenya. Asi dambudziko redu haisi Zanu PF. Kwata kuenda hakusi kwakunyombana. Kwata kuenda kwakwe mapolicies. Kwara kwema issues. Kwara kwe vision.
Tungamiri we MDC Alliance va Nelson Chamisa vanoita musangano wekutanga mumbizo mukwekwe.
Musangano uri kuenderera mberi but musangano uri kumangwana.
Musangano wakadaidzirwa nemutevedzeri wemutungamiriri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe uri kuenderera mberi mangwana. Mutungamiri weSouth Africa vaSiro Ramaphosa vanoita hurukuro nemumwe wavo vaEmerson Munangagwa muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vaita musangano wekutanga weMDC Alliance mukwekwe nhasi. Musangano uyu wapindwa nezvuru nezvuru zvevanhu waitirwa mumusha weMbizo. VaChamisa vanga vachiperekedzwa nevamwe vatungamiri vemapato ari muMDC Alliance vanoti vaWelshman Ncube, vaJacob Ngarivume, vaAgripa Mutambara nevamwe. VaChamisa vati zvakakosha kuti mapato abatane musarudzo dziri kuitwa munyika.
Vari muzanu pyevu dambudziko ravo nderekuti havana clarity yekuti nyika ine ngakupi. Takaimba mugoma vauya, mugoma vauya, mugoma vauya vabvemoza. Oh, oh, vauya. Hatina kuziva kuti mugoma pavakauya anga asina muono wenyika. Vakangouya vakati nhatichidya muchero weindependence. Muchero pawakapera zvikanzi handei kumidzi. Midzi payapera zvikanzi ngatidyei ivhura independence. Chisa mama chisa. Kukula. Ezoko.
VaChamisa vatiwo musangano wavo wekumbizo unofanirwa kuenderera mberi zvakanaka usingavhiringidzwi nemvura sezvakaitika svondo rakapera kuMatabeleland.
Ndichataura zvinhu zvishanu. Chokutanga chandichataura inyaya yekuti sei convergence. Ndiri kunamata kuti Mwari mvura musaunza futi nhasi nokuti hapana patinoadresa mvura ikasanaya. Chero kusina mvura inongotanga kunaya. Saka ndiri kukumbira dei Mwari vatitendedza nokuti ndiri kuona zvaya kuita kuti mudhara anenge vakuda kupama zvinhu zvavo. Chisa mama chisa. Kukula. Musangano uno takasirwa naPresident Tsvangirai. President Tsvangirai wakati ndaziona ndafamba makore 18. Pamakore 18 andafamba ndine zvandakadzidza, ndine zvandakatadza. Chimwe chavakadzidza ndechekuti hatifani kudzokorora dambudziko ra 2008 rokuti tinoenda kusarudzo pane vamwe vatinofanira kunge tinavo tozoenda kurun off. Nokuti run off yatakaita muna 2008 yakaparira vanhu. Vanhu vakaurawa munyika muno nekuda kwokuti kwakaitwa run off. Saka wakati kutitisaita run off, ngati batani zei mapato. Mapato edu, ngati endei kune ama zedu, zataishanda nazo. Muono ndio kutichenga ose mananga apana risina mozi.
Vachamisa vati varikufara kuti MDC yakatangwa muna 1999 ikapatsanuka kwemakore akawanda yava kubatana zvakare rwendo runo. Vati apo MDC iri kubatana, Zanu PF iri kutsemuka nepakati nguva nenguva.
Ndosa katakati hayo watatelera tanzwa president. Ndoku vatauya kuconvergence yekuti tavane mapato akabatana ari manomwe. Nyaya njee kuti MDC yau ya pamwe chete, mapato angaka mboinda azoka pamwe chete. Zanu PF ya pasa nurana bato wa mbo wali mwe chete, ike nurane matuinzi, rawane mbaka wanda. Ala mapachika. Ndakaone mjara mkada haku da second coming. Kwa ndo zoka aze. Chisa mama chisa. Ndikati mudhara wakaita rokera koroge. Nguva yako wakaita basa chisira vanhu. Asi paaifamba angana namunangagwa isemufanana. Hakuna chembere noti kana yapfeka mbatya itsva yoti ndava mhanda.
Vachamisa avo vanga vachiratidza kufarirwa nechaunga vatora mukana uyu kuudza vanhu kuti Zanu PF iyo vati yava mamvemve haisiriyo honzeri chete yematambudziko ari munyika. Vati chava kudiwa munyika kuti vanhu vave nepfungwa dzinopa nyika gwara rakanaka kuitira kuti nyika ibudirire.
Zanu yango amarengenya, asi dambudziko redu haisi Zanu PF. Kwati akuenda hakusikwa kunyombana, kwati akuenda kwakwe mapolicies, kwakwe maissues, kwakwe vision, kwakwe maideas. Hatichapotserani nematombo, takupotserana nemaideas. Haticharoani netsvimbo, takupotserana nestrategy. Hatichakona nezvituko, takukotserana nemamodels emaideas.
Vachamisa nevamwe vavo vari kutarisirwa kuita musangano mangwana mugweru, uko vanhu vakawanda vari kutarisirwa kuungana zvakare kumukoba stadium vachinzwa nezveurongwa hwavachamisa kana vakasarudzwa kutungamirira hurumende musarudzo dzegore rino. Mune imwe nyaya inobata MDCT, musangano wakadaidzirwa nemutevedzeri wemutungamiriri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe uri kuenderera mberi mangwana sekurongwa kwazvakaitwa. Muzvare Kupe avo vari kuzviti ndivo vakafanobata chigaro chemutungamiriri weMDCT vanoti musangano wavo uri kuenderera mberi muBulawayo mangwana. Zvisinei nekuti kune vanhu vari kufamba vachitaura mashoko ekuti musangano uyu hauchaitwa. Mashoko aya atsinirwawo nemunyori wezvekurongwa kwemisangano vaAbednego Bebe. Mutevedzeri wemunyori wezvemadzimai muMDCT Amai Dorothy Gonyeti Ndlovu vanoti musangano uyu uchaitwa mangwana kunyangwe hazvo vavengi vari kuedza kuda kuvhiringa urongwa hwavo.
Uzive kauti kana kune mvongo mvongo ka vanhu vanotaura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Musangano uri kuenderera mberi mangwana ende vanga vachitaura kuti musangano ndeyanhasi, it was not for today. Musangano ndeye mangwana, musangano uri kuenderera mberi, whether dark or blue, but musangano uripo mangwana.
Veruzhinji vangangodewo kuziva kuti musangano uyu uri kutsvaka kubuda nei.
Musangano uyu uri kutsvaka kubuda nei nemafungiro evanhu eweka unozviziva kuti mukati nepati yetu kune conflict ka. Iyo conflict yacho tinotata kubvunza kune vanhu ka, nokuti isisu we are not the people. Kune vanhu ndivo vanofanira kutaura kuti isisu semhuri yeZimbabwe ka tiri kufunga kuti beta kuti mugaite izvi neizvi, muregere izvi neizvi, ndiyo ka tinangwa semusangano.
Vamwe vakuru vari kutarisirwawo kupinda mumusangano uyu ndivanani?
Vanhu vakuru vari kutarisirwa kupinda mumusangano uyu, isisu na acting vice president Thokozani Khuphe andichika yekozouya vebabhethi kuzouya kune vameka vari kubva kumamame maprovince ka semat south nemat north vari kuuya saka unoziva kuti zvinhu zvepolitics zvinoneta vamwe vati kuti mazita avo abute pamedia saka that's the other reason why I can't give you the names but ivavo ndatoma nemazita ndinoziva kuti they don't care even if vataura mazita avo havana mumhaka nazvo kuti vataura zita rangu nekuti mapoliticians akakura matured politicians
mashoko enyu amungade kuisawo kuruzhinji rwezimbabwe zvichienderana nekuti kune vamwe vari kutaura kuti izvi zviri kutaurwa munzi musangano iri kuenderera mberi hazviko ndeiwo kutiwo kudii
inini ndidataurira karuzhinji rwezimbabwe kuti mbasaterere manyepo saka musangano uripo mangwana uri kuenderera mberi
mutevedzeri wemunyori wezvemadzimai muMDCT amai Dorothy Gonyeti Ndlovu vachitaura vari muBulawayo Mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa vasvika muZimbabwe nhasi kuzoita hurukuro nemumwe wavo vaEmerson Mnangagwa. Vasati vaenda kuZimbabwe vaRamaphosa avo vanova sachigaro weSADC vasanganawo nemutungamiri weMozambique muMaputo vaPhilippe Nyusi vakakurukura nyaya dzine chekuita nekudyidzana kwenyika mbiri idzi. Musangano wavaRamaphosa navaMnangagwa wakanangana nekusimbaradza ukama weZimbabwe neSouth Africa uo watakanga manguva ino nyika mbiri idzi dzairwira kuzvitonga kuzere. Vana chiremba vari kuramwa mabasa vanoti hachisi chokwadi kuti vawirirana nehurumende uye kuramwa kwavo mabasa kuri kuenderera mberi. Vana chiremba ava vava nemazuva gumi nemanomwe vachiramwa mabasa vachiti vanoda kuti zvichemo zvavo zvigadziriswe. Tabata mutauriri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Mkolisi Ngwenya kuti tinzwe zviri kuitika.
Chekutanga nechekuti vanachiremba havana kumbodzokana. Vanachiremba havasati vazivikanwa nematauriro atinoita nehurumende. Musi wa15 hurumende yakaita meeting nesu yechitsu. Vakambotanga kutinyesera mani kuti isu tinopuwa $5. Tikavacalculatira tikavapa circular nyora dzatinopuwa $5. Tikaurirana kuti zvana tingakwanisa kutaurirana nekuti vamwe vanhu vari kutaura tikasangana musi wa16 vakanonoka ne2 hours vagaramo tikavabvunza kuti makazodini nemahours aakukausile vakatsenga tsenga taona kuti izvi hazvikubatsira tavaudza ivo zvavari kuti vana mukoti vapuwa off nekuti vaudzekwe mari vavasari vachitaura nana mukoti isusu semachiremba tichitadza kunzwisisana kuti vari kungotora seminyaya kadaro hurumende yamuka nhasi makuseni kuti yawirirana neana chiremba naana mukoti asi hurumende yakawirirana naana mukoti asi vana mukoti vakataona kugutikana vakangobvuma kuti tazviona vamuri kutaura asi hatina kugutikana saka hatidzokeri kubasa saka zviri kuitika izvezvi ndezvekuti hurumende yaakutora nyaya yekuti naana mukoti vakawirirana kuti vari kuzviona zviri kuitika vaakufamba vachiparidza kuti takawirirana nachiremba naana mukoti hatisi chokwadiba
saka shoko riripo rechokwadi nderekuti vana chiremba havasati vadzokera kubasa
havasati vatombowirirana nehurumende tinokurudzira vari kunze kuti varambe vachinamatira kuministry nehealth services board vagadzirise nyaya pari zvino machiremba haana kumbodzokera kubasa nekuti hurumende iri kutaura zvisiri zvekutaurirana
avo vanga vari mutauriri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Mkolisi Ngwenya vachitaura vari parunhare kuHarare. Chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. Muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia inoti kudzinga vamiririri veBritain munyika mayo vanosvika makumi maviri nevatatu zvichitevera danho rakatorwawo neBritain svondo rino rekudzinga vamiririri veRussia munyika iyi vanosvika makumi maviri nevatatu vakanga vashandisirwa muchetura pana vaSergei Skripal nemwanasikana wavo Yulia. VaSkripal vaimbove musori weRussia. Vaviri ava vakawanikwa vasingakwanisi kumuka vari mupaka yemuguta reSalisbury ndokubva vaendeswa kuchipatara uko vakaongororwa vakaonekwa kuti vaive nemushonga weNovichok uri mumitezo yavo. Mushonga uyu unonzi wakagadzirwa neSoviet Union. Russia inoti danho rayatora rekudzinga vamiririri veBritain muRussia nderekudzosera kutokonywa kwayakaitwa neBritain ichiti zvairi kupomerwa neBritain hazvina kana umbowo pane zvakaitika muSalisbury. Yasvika nguva yekuti tinzwe chirongwa chevanhukadzi cheWomen's Forum chatinopiwa nemugovera wega wega naMarvelous Muhlanga Nyauye.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tichange tiri kukurukura nemadzimai nevanasikana vari kuNew York kumusangano wemadzimai weCSW 2018 uko madzimai nevanasikana vari kuzeya matambudziko avanosangana nawo nyanya vanogara kumaruwa. Musangano uyu wakatanga vhiki rapera uyezve uri kukokerwa nesangano reUnited Nations. Regai timbonzwa kune mamwe madzimai nevanasikana vari kumusangano uyu.
Zita rangu ndinoitwa Muzare Petrosa Vatke. Ndinoshanda neorganization yevechidiki inoshanda kuti tipedze machild marriages muZimbabwe inonzi RUT. Handiri kuno kuCSW ndaona conference iri conference yakakosha zvikuru. Inotipa mukana yekuti tikurukure zvinhu zviri kuti nekutishungurudza zvatinoda tizvigadzirwe pasi rose. Highlight yangu ndeyekuti mukuru weUN Women vakwanisa kunge vachiuya kunhanga Binte Space yedu inova rumu yatakagadzira isu sevasikana vakabva kuZimbabwe nevasikana vemuAfrica kuti vasikana vawane vachikurukura nyaya dzinovanetsa because meeting idzodzidzi kunopinda vamaminista chindo vanozobuda nezvinonzi zvabuda mumeeting yeCSW. Vechidiki vazhinji vanenge vasina mukana yekuti vainfluence zvinenge taimomo. Vasikana vanhu vachikuru vakadaro vachiuya munhanga medu zvinoratidza kuti vari kukoshesa zvinodiwa nevechidiki.
Ndevapi vanyarikani vamawana muchisangana navo?
Minista vedu vejenda vakakwanisa kuuya munhanga space yedu iyi nevamwe maMPs vakaita sana Monica Mutangwa, vana mai Mpariwa, vana Priscilla Misaira vachiuya mu space yedu yevechidiki saka zvinotifadza kana vanhu vakuru vakadaro vanoremekedzwa munyika vachikwanisa kuzvideredza nekutsika kuti vauye kuzokurukura nesu zvinhu zviri kutinetsa uye kwete kungokurukura chete but kubatsirana kutsvaga masolution chinhu chanyanya kundifadza mune zvese zviitiko zvaitika izviita ndezvekuti nhanga yedu iyi yatauya kuzocreata kuno kucsw un women executive director Pumzile vati vanoda kuti maun women ese ari muafrica vareplicate modhel iyoyi yekuti vasikana nemadzimai vawane espace iri official yavanokurukura zvese zvinenge zvichivanetsa so that patinozoya kucsw macountry offices avo ese ari kutoziva saka this innovation and creativity yabva muvana vedu vemuzimbabwe isu nevamwe vasikana vatiri kushandidzana navo vemuafrica kuti yakutotorwa kuti ireplicatwe pasi rose zvinhu zvatinowanika zvichitifadza zvikuru kwazvo
zita rangu ndonzi ana sango page ndiri kubva kuzimbabwe ndauya pano ndakamirira zimbabwe young positive inova iyo network yevana vechidiki vari kurarama neutachiwana muzimbabwe nomusangano uri kuinda uchifamba zvakanaka chaizvo tine masesheni mazhinji atati kupinda tichionesana nevamwewo pamwe pacho tanga tichitaurawo pamapanel tichitaura zvinoenderana nenyaya dziri kuitika nevamwe vana vari kugara kuzimbabwe vari kurarama neutachiona kushungurudzika kwavanosanganidzana nako nekuti vangade kuona chii chichiva chinoshanduka mukuti tirwise utachiwana hweHIV and AIDS uye kurwisawo kusabatwa zvakanaka kunoitwa vanhu vanorarama neutachiona hweAIDS
saka pari zvino zvii zvauchaendawo zvawadzidza iko kuno zvamuchatorawo muchinopakurira vamwe kumusha
tine vana vechidiki vari kumaruwa tine vana vechidiki vari kugara mumatowns kufanirwa kuona kuti mubasa rese ratinoita toona kuti tiri kuitawo mapurogiramu anokwanisa kusvikawo kune vamwe vana vanenge vachirarama neutachiona vari kumaruwa nokuti kazhinji tinokangamwa kuti vamwe vedu vanenge vachidawo ruzivo vachidawo dzidziso nezvimwewo zvakangowandawanda zvavanenge vachida kuti vazivewo nokurarama neutachiona sevana vechidiki saka zvinenge zvakakosha kuti chese chatinoita toona kuti mapurogiramu edu ari kusvikawo kumaruwa tichibatsirana navo basa
zvimhinga mupinyi zvipi zvamungati zviri kusangana nevanasikana zvamuri kukurukura muri ikoko
tabatikanwo nenyaya yevamwe vanasikana vatadza kuti vauye vasina kukwanisa kuti vapuwe mavhiza vamwe vanga vachipiwa kodzero dzokuti vachiri vadiki kana kuti ngavatange vatsvaga mabasa kuzimbabwe vozokwanisa kuti vapuwe mavhiza ekuti auye vazhinji vacho vamwe vanga vane masesheni avanga vachifanira kuti vaparticipate maari saka tangoona kuti zvinhu zvakaipa kana tichida kuti isusu tikurudzire kuwanikwa kwevanasikana kana kuti kwemayouth panzvimbo kuti vataure nyaya dzavo tinenge tichida ivo vauye vazvitaurire nyaya dzavo asi tikatadza kuti tivabatsire kuti vawane mavhisa etouye kana kuti tikaramba tichibvumira kuti tine zvichiitika zvokuti vanonyimwa mavhisa ekuti vauye vari vana vechidii zvinoita kuti zvidzosere basa redu mashure
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Regai tipinde mune chimwe chirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Gamtira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nezvehowa hunonzi huri kuuraya mhuri dzakawanda nekuda kwekushayiwa ruzivo pavanenge vatema hova uyewo vamwe vachinzi vanotengesa hova vari kungotengesa hova nehunouraya hunonzi hune muchetura vasingasarudzi pavanenge vachitsvaga waihwohwo muhurukuro yedu tine mumwe ane ruzivo nezvehowa murimi vajohn kan vari kumacheke kudunhu remashonaland east tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vakan vakani tinoona kuti vanhu vakawanda vanodyawo hohwa hunowanikwa musango asi tiri kunzwa kuti mhuri dzakawanda dziri kurasikirwawo neupenyu nekuda kwehohwa hunenge huine muchetura hwavanotora musango imi muri kukwanisawo sei kusarudza hohwa hwamunoti hwakanaka nehwakaipa muchisiya
zvinoda kuuziva hazvidi kutuma vana vadiki kuti vasarudze hohwa uhwo zvinoda vanhu vanouziva nokuti hohwa hwakafanana pane imwe yatinoti nzeve ukatora nzeve isingabude mukaka votora nzeve inobudisa mvura ino uraya kwa zoiti umwe uwa unoera aujiwe nani wese wese
saka unoera uuno jiwa nani
unoko ito jiwa ne mtupo mwendera kane hivao
saka waka jiwa ne muna asiriwe mtupo hivoyo wakani chichi ne itika
ee ano kuna kutaza no kutu umwe unona kuboirishwa kwenko haka wanda hukunuwa mbure uboirishwa zinetika siriri wezo fuswa wezo jiwa cha kirimo wede urifure
saka pamuno pinda msango mshino chaka hoa munenge mchitarisa wakaita sei kuti muti uhundo wataa kutora u.
Tinotaka urifreshi. Usina kudanya kunonzi kudada. Unenge usina kudada. Unenge urifreshi. Unenge wakengwe tenge amburera. Kana waka vura amburera ye. Unenge yakaita koni shedi ye. Uwa tinotaka yo. Kote unenge wadada uye ya tutore.
Tiruko na uti iyo nguwa ino itine muri akafa kumbere mkwa ukumazu. Wama shoma adari kayewano gumi. Nevamu warimu jipatara. Nevamu watisingato nzikuwa kuti wafa kuburikiza neohoa. Mashoko hapa munga taurowa nengu wajizo chaka hoa yu.
Kutawara utingaware gere kutuma wana apere kutu wano chaka hoa yu wa singa uzie kutu unodikimande uu. Kwa nga utakweni wano wano zile kutu unduo hoa yu.
Asika wamu waru kuita we kutenga kune wano tenge sa pami guagua.
Kiyo za gada zichitika nekuda kwe ndara. Gara ino kondereza kutu munu utenge seru uchinu kana chaka hora. Kana uchinu tu uraya.
Saka kuru zile ya munga pa kune wano tenga ne wano tengesa.
Kutu munu nga tenge zino za ano siliwa kutu zino kondere kutu
iyo uwa tinozwa une mazita akawanda nde upi wa munga taura mazitao
pane nzewe kweta chinozi chihombiri kweta inozi chirititi kweta inozi ndevu kweta inozi dondowa dondowa rino wanzo buda munozi mumusapa nzewe ino buda muno buda ya chinozi minondo ino wanzo buda minozi minondo mumimitie minondo yeye kwa kana hiri mezi ino buda mika mezikomo pasi kumfuti
kune watinozwa wakani uwa unonzi ukamera pasipe mwe miti unogona unge ushitozo uraya wano kunyanga azo wanga usinga uraya miti ipi uti uwa ukamera pasipayo wane mchetura
ya tina koti ma exotic trees ya ma gum trees uwa ano uraya ndo ali poisonous ya
saka uwa iwa uwaka uwana pane imwe nzimbo isina mgum tree unogona kujiga asi wakanga wazo mera pasipe mgum tree waku uraya
ya kama sana ya manje kuti munhu anoda business anogona kutotora kana uri pasi pemagum tree apa nekuti anoziva kuti nini handichiuraya mhuri dzaanongoenda kunotengesa asizo zvichiuraya
nguva inonyanyowanika hohwai inguva ipi yamungataura nezvai
kana mvura yachinge yawanda sezvino munanamachi munomu yawanda mvura yadzika sere ndonguva inowanika hohwa sere kana pari zvino ndeyatiri kutodya isisi totonhonga isisi tinoziva
ko mabikirwo amuno kurudzira kuti owa huitwe
right ane umwe unoda kufushwa semfushwa handi mune zvemi muri kufusha muriro
hongo
kozoti hongo unotoita kufuraiwa nzeve dzinoita kufuraiwa kungoita mafuta chete nekufuraiwa unotongodya kakada dzisina madoma asinodya netirititi zvese zvakadai nepozinasiyai
toti munhu adya hohwa ihwohwo unenge uine muchetura vanokwanisa here kuita zvive zvokunzi murutsisei kana nemukaka kana kuti mupei mapiritsa akati kuti munhu apone
iya zvinoitika anorutsa anongoda kumiswa mvura yakawandisa sere kana 20 meters kana chipatara chiri kure
aiwa maita basa vakani tinotenda zvikuru nedzidziso yamapa veruzhinji
zvakanaka ivasa
manga vakateerera kuna vaJohn Khan vanove murimi akagariswa patsva kudunhu remacheke muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa kuti tinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Notenda Jonga nechirongwa cheupenyu hwedu. Tombo tarisa zvabuda mumitambo ye Premier Soccer League yatambwa nasi. Chicken Inn 1, Dynamos 0. Bulawayo City 2, Chapungu 0. Ngezi Platinum 2, Herentals 0. Netcaf FC, Mutare City 0. Yada FC 2, Bulawayo Chiefs 2. Mutabata shika kuma gumo echi rongwa chedu cha nasi totarisa misoro yedu tisati taoneka. Mutungamiri we MDC Alliance wa Nelson Chamisa vanoita msangano wekutanga mumbizo mukwekwe. Msangano wakadaidzirwa nemutevedzeri wemutungamiri we MDCT Muzvare Tokozani Kupe urikuenderera mberi mangwana.
Mutungamiriri weSouth Africa vaSiril Ramaphosa vanoita hurukuro nemumwe wavo vaEmerson Mnangagwa muguta reHarare. Tabatasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kupinda muchirongwa, munotutumira tsambambozha dzenyu pastudio 7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndine Evans Zininga.
Soko isika tisenda baku VOA.